Pasika Studio 7, panzvimbo yeMbizo 4 Shopping Center panguva dzekuma 10 mangwanani, veruzhinji vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Asi pane motokari yemasoja yanga yakamiswa mukati mejuraho yechimwe chitoro, uye masoja, vasori, pamwe nemapurisa anga asina nhumbi dzebasa, vane chitsama, vange vachitenderera panzvimbo iyi. Mutungamiri weMDC Alliance, vaNelson Chamisa, vange vachifanirwa kutaura pamusangano uyu, uyo wange uchafanirwa kuve musangano wavo wekutanga mushure mekugadzwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Asi nemusi wechina, mapurisa akati musangano uyu waisafanirwa kuenderera mberi nekuda kwekuti paityirwa kuti kuungana kwevanhu kwaizobatsira kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. VaAmos Chibaya, murongi wemabasa mumubatanidzwa weMDC Alliance, avo vambosvika panzvimbo yanga ichifanirwa kuitirwa musangano uyu, vati vaita izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vatevedzera kurudziro yemapurisa yekuti vanhu vasaungane. VaChibaya vati nemusi wechishanu, bato ravo rakakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare reHigh Court chekuti musangano wavo uenderere mberi, asi dare rakati raizonzwa chikumbiro ichi mangwana muvhuro.
Tanga taita agent High Court application nekuda kuti rally yedu yanga iriko Sunday rinova zuva ranhasi. So zvinhu zvinonetsa kuti isu data rally musi weSunday, nyaya yonzi ngainzvikwe musi wemuvhuro. Asi tazviona semusangano kuti yanga iri nzira yekuti vanoti vanhu veMDC vachaita sei. Isu semusangano weMDC tiri vanhu vanotevedzera mutemo, tiri vanhu vasina mhirizhonga. Saka naizvozvo tamirira mangwana acho tizozvidarira richati kudii, tozoenderera mberi nemusangano wedu senzo rinotevera. Asi kana vakaramba vachidai, chokwadi chiripo ndechekuti sevanhu veZimbabwe, kana tangozivisa mapurisa tichaenderera mberi nemusangano wedu, nondozviri mumutemo weposa.
Vamwe vatsigiri vebato reMDC Alliance vataura neStudio 7 vati vatsamwiswa zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa nemapurisa musangano uyu, vachitiwo havazi kufara nekwavati kuve pachena kwekupindura kwevechiuto kuri kuramba kuchiitika mune zvematongerwo enyika. Mumwe wevanhu ava ndivatawanda mukura zita, avo vati vange vakatarisira kuona vachamisa kuti vanzwe kuti vanoti chii neramangwana rebato nenyika.
Iye zvino tiri kutambura ende tiri kutoshamisika kuti pano pa4 panopfuura masoja anopfuura. Hatisi kuziva kuti masoja acho ari kufamba chii, nekuti kwakuti mutungamiri wedu angaida kuuya. Saka zvinhu zviri kutotirwadza kuti toenda kupi. Hatina way forward yatiri kuziva because kwakuvhundutsirwa.
Mumwe wemutsigiri uyo angozvidoma nezita rekuti tanyaradzwa ati kunyange hazvo ange akanzwa nezvekurambidzwa kwemusangano uyu nekuda kwechidokwa-dokwa chekuda kunzwa kubva kumutungamiri webato rake, ange auya achifunga kuti pamwe musangano uyu waizoenderera mberi.
Chana ndine shungu nacho ndechekuziva kuti since muno muMbizo muno mukwekwemese vachamisa vakahwina. Uyezve tinoda kuziva kuti semusangano tiri kuindepi. Zvine zvataugwa nevatungamiri vemusangano ndozvatinenge tichitevedzera. Kana takadai so tiri mukurwadziwa tikatarisa kotiya yakatidzvinyirira, waitotarisa patv uchinyatsoona kuti vari kutaura zvekudzvinyirira malawyers avachamisa aitsikirigwa. Saka tarichida kunzwa vachamisa vachitaura ivo pachavo.
VaJeremiah Nyika, vanoisa chigaro weWard 5 muMbizo, vati vatsigiri vakawanda vebato reMDC vachiri kurwadziwa nemabatirwo akaitwa nyaya yesarudzo nedare reConstitutional Court, vakati zvakakosha kuti hurumende isarambe ichivashungurudza nekurambidza kuti bato ravo risaite misangano. VaChibaya vati kana dare rikati musangano wange uchifanirwa kuitwa nhasi uenderere mberi, vachaona kuti vouita rini sezvo bato ravo rakaronga kuita mimwe misangano munzvimbo dzakasiyana siyana munyika mumazuva ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Taura Ishava.